vachitaura vari muHarare vachamisa vati kunyange hazvo African Union neSADC nevamwe vakaongorora sarudzo idzi vakati dzainge dzisina kufambiswa zvakanaka. SADC haisati yatora matano ekugadzirisa dambudziko rokubirwa kwesarudzo iri, kunyange hazvo yakavavimbisa kuita izvi. Vati zvichitevera sarudzo idzi vakanyorera kuSADC iyo yakavavimbisa kuti ichagadzirisa nyaya iyi, asi vari kushushikana kuti nguva yafamba nyaya iyi isati yagadziriswa. Vachamisa vati wenyika haigoni kuramba ichiita sarudzo dzisina kujeka, ndosaka vari kuda kuti SADC igadzirise nyaya iyi kuitira kuti Zimbabwe isarambe ichiita chiseko chepasi rose.
Takanyorera SADC vakati pindura vakati nyaya yedu vanai iri mugango iri mudariro, asi tiri kuona sekuti nguva yekuramba ichifamba. Chatakatarisana nacho ndechekutoda kuti nyaya iyi igadzirwe nekukurumidza nechimbi chimbi. Vamwe vanogona kuti taakumirira here 2028 bodo. 2028 hakuna, hatisi kuzoita zvedzimwe sarudzo dzisina kunge tagadzirisa sarudzo dzakapfuura.
Vati vanhu vayaura nenhamo munyika nekuda kwesarudzo dzisina kufambiswa zvakanaka, vachiti kana SADC ikanonoka nemhinduro, vana veZimbabwe vachatsvaga mhinduro pachavo kupedza matambudziko ari munyika.
Munoziva mhinduro inenge yanonoka inoteverwa, ikateerwa isiko tova mhinduro isusu. Saka vanhu vemuZimbabwe tisu mhinduro pamatambudziko atinawo, nokuti hatingaiti nyika ine upfumi hwakadai 60 mineral. Upfumi hwatinahwo huri kudyiwa nevatoro.
Hatina kukwanisa kunzwa divi reSADC panyaya iyi. Vachamisa vatiwo kunyange vakasiya bato reCCC vanoramba vari mutungamiriri nekuti vakasarudzwa nevanhu vanodarika mamiriyoni maviri pasarudzo dzemutungamiriri wenyika dzegore rapfuura.
Vamwe vobvunza kuti ko makasiya zveCCC? Hongu, ndakasiya mushikashikaka, asi ndichiri kungochaira. Nokuti kuchaira hazvire kuti unofanira kunge uchichaira mota ipi. Ini ndiri muchairi wenyika, handisi muchairi webato. Ndiwo mutsauko uye ndiwo musiyano uripo.
Asi mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kwemashoko muzano PF vafarai marapira vaudza Studio 7 kuti sarudzo dzakatopera uye bato ravo rave kuenderera mberi nekutungamira nyika.
Vachamisa kungotaura zvavo zvenhando, asi maelection akatouya akatopfuura, isu seZanu PF tokutotonga tichitopa mandate yatakapiwa navanhu. Ndosaka muchiona nzira dziri kugadzikwa vachingoti crisis, madhamu tiri kuvaka vachingoti crisis, vamunangago vari kungoenda mberi nekusimudza ikonomi vachamisa vachingoti crisis. Crisis iri mumusoro mavachamisa.
Panyaya yekuti vachamisana vamunangagwa vataurirane kugadzirisa matambudziko ari munyika, vamarapira vati bato ravo rakasununguka kutaura nezvizvarwa zvese zveZimbabwe.
Vachamisa kana vari serious nekukurukura neZanu PF vanoziva nzira yacho yazvinoitwa. ZANU PF haina office muTV, ZANU PF haina office muradio. Kwekuti wana wano
nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vaudza Studio 7 kuti izvi zvinogona kuti vana veZimbabwe vagare pasi vozvitsvagira mhinduro pazvichemo zvavo vega.
SADC hongu inobetsera ine peinosvika, asi iyi nyaya ndeye vomuno muZimbabwe kuti vagare pasi voita hurukuro voona kuti nyaya dzaramba dzichinetsa nyika dzingagadziriswa sei.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika zvakare vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uraya Zembe vati SADC yakatokundikana pamusoro penyaya yeZimbabwe, vachiti vachamisa vanofanira kuramba vachishanda zvakasimba kuti nyika iite sarudzo dzakachena zvisinei kuti vakasiya bato reCCC.
Saka mukana wakazara zvikuru kuna vachamisa kuti varambe vachiita zvematongerwo enyika munyika muno. Navanhu vose vari muZimbabwe vanofanira kutotarisa kuti toita sei kuti tigadzise dambudziko romuZimbabwe.
Kunyange hazvo SADC yakati sarudzo dzemuZimbabwe hadzina kufambiswa zvakanaka, muna nyamavhuvhu wegore rino utungamiri hwesangano iri huchange huchigadzwa pane mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Izvo zvinonzi nevamwe vanoongorora zvematongerwo enyika zvinogona kureva kuti SADC haichina matano aichatora pamusoro pegakava resarudzo dzemuZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.